tinoona kuti yanga yakuwo nzira yekuda kuprivatiza epublic entity zvisina gomborero rehurumende.
Zvazvaakunzi ndege dziyava munangagwa vakati ngadziongororwe zvichagurudzwe kuti kambani ndivanaani zviri kufamba sei. Zvicharevei tichienda kumberi ndege yekutanga zvayanzi yaakusvika kudai.
Zvinokwanisa kuitika ndezvekuti kusvika kwayo ndege kunokwanisa kusamiswa nekuti zvinobhadharwa zvinenge zvakabhadharwa nezvibvumirano zvinenge zvakaitiwa. Asi kufamba kwayo ndo kunokwanisa kumbomira kuitika vachiedza kuti kambani ichidzokera muzita reZimbabwe. Dambudziko ratinaro nderekuti panga pane uori hunosvodesa, uori hunoshoresa nyika hwanga hwaakuitika munguva dzapera idzi. Saka vimbo yedu ndeyekuti ongororo iri kuda kuitwa navamunangagwa inenge yakuitawo kwatingati kuchenesa seZimbabwe, kuitira kuti vane zvikwereti zviripo vange vachikwanisa kubhadharwa vachiziva kuti eZimbabwe ine chikwereti. Saka kusvika kwendege inokwanisa kusvika sendege yanga yatengwa, asi kufamba kwayo nemapepa ayo ndo zvinokwanisa kuzotitorei nguva.
Hakuna here mutemo wenyika unorambidza makambani kuedza kuita zvekunyoresa mamwe kuti vanzvenge zvikwereti kana kuita mamwe mabhinda uko nekuchinja chinja mazita aya?
Uripo mutemo ndowo wakarambidza zita kuti isachinja zita. Chero iwewe wose mutori wenhau ukafunga kuti wao kuda kutora zita rangu masimba kuchera, unotopawo notisi yemwedzi mitatu mumapepa nawo kuti inini ndaakuda kunzi masimba kuchera. Saka vese vandine zvikwereti navo nevamwewo vanokuziva uchinzi masimba kuchera vanopiwa mukana wekuti vange vachikuronda vachiwanawo zvikwereti zvavo kubva kwauri usati wawana zita nyowani.
Izvo zvekuti kambani inonzi yakanyoreswa asi magwaro ayo oshayikwa kuti inganongedzerwa kunzi ndeyani zvinonyatsofamba seya?
Ndo zvacho zvatanga takutaura kuti vakoteri nevakokeri nevatungamiriri vehurumende yanga iripo yava Mugabe vanga vaakuita hombimbindoga, vanga vaakuita donga watonga. Saka vaizogadzirisa mapepa, asi dambudziko ravanga vaiita nderekuti irona mukuita kwese kwavanga vachiita zvavanga vachiita hakuna kambani yehurumende ine zita rakakura seiroro remapepa asipo. Zvinoreva kuti vacho vanga vanyoreswa semashareholders vanga vasiri hurumende, vanga vari vanhu vemhuri yava Mugabe, havasi vanhu vanokwanisa kuzvipindurira kuti matambudziko angangova ari kusangana nekambani ndeapi. Asi vanga vada kuzoita yatinoti regularization process mushure mekunge vapedza kumora uchi hwenyika.